Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chikumi 15 2019 nguva dzava 7 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Even nezviro ndakabvakachira general hospital yedu inosevha mashonaland east yese. Vauti hanzi hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generate. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre kutheatre musikame operation nekuti hakuna hakuna magetsi.
Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi uko zesa ichiti zviri kukonzerwa negwenya remarasha rekuhwange ravari kutarisira kugadzira nhasi.
Mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonvheta kumaus dollars yaakutosvika zvayo kuma60 US dollars kokoko handimaona maitiro azvo uku nei rimwe divi nyaya dzokutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika papi.
Sangano revarayiridzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani yezesa inoti nyaya yekudzimwa-dzimwa kwemagetsi zvakanyanya munyika yose iri kukonzerwa nenyaya yekuti gwenya remagetsi remarasha kuhwange harisi kushanda zvakanaka. Izvi zvauya apo vanhu vakawanda munyika vari kuti kudzimwa kwemagetsi uku kwanyanyisa uye havasi kuziva nguva dzaanenge achidzimwa kana kuti dzaanozodzoka. Asi vezesa vavimbisa kuti nhasi manheru ano zvinhu zvinogona kunge zvave nani kana vagadzirisa gwenya iri. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wezesa vaFulad Gwasira.
Tine dambudziko rakaitika kuchitesi chehwange pastesi chinova chirejevareta rakati kurei. Saka ndiko kushombekana kwemagetsi kuri kuonekwa nemakastoma edu kuchitaridzira iko kuti lodshedding inenge yapedzerei. Tinoonawozve kuti maimports edu magetsi edu anobva kunze haana kuedzera. Saka lodshedding yedu ine mastage mairi. Pane yekutanga inoita makuseni nemanheru kuzoita yatinoti stage 2 inotanga makuseni kusvika na10 manheru. Saka nekufa kwemuchina uyu lodshedding yedu yepari zvino iri pastage 2.
Saka gwenya iri riri kugadzirwa here? Zviri kufamba sei?
Gwenya iri riri kugadzirwa tinotarisira kuti panguva mauro anhasi gwenya iri rinenge radzoka vava kukwanisa kupa vanhu makastoma edu magetsi kubva kumaeto kuroko dzemanheru.
Pane vamwe vari kuchema-chema kuti dzimwe nzvimbo dzakaita sezvipatara dzinenge dziri kumbodzimwawo magetsi zvaakukanganisa vanhu ikokoko. Zviri kufamba sei? Hadzisi nzvimbo here dzisingafanira kudzimwa magetsi idzi?
Kambani yezesa ine urongwa hwekuti haidzimi zvipatara, haidzimi panopambirwa mvura, haidzimi maairport nemawater pumping nepane zvinochengetedza nyika ino. Izvozvo zviri kuitika ndinofunga kuti ari kutaurwa aya haasi mageneral hospital, nekuti kana tine dambudziko tinospeya mageneral hospital chete, hatizonge tichitarisa makliniki nekuti madziro kwakaita magetsi tambo dzacho hakuna kunge kuine pfungwa dzekuti magetsi anezenge achienda. Saka tambo dzacho dzinenge dzisinge dziri mumisha yatinogara, tambo dzacho dzinenge dzichiti patinodzima misha iyoyo kuti magetsi anoendawo kumakliniki akaita saizvozvo.
Vari kutaura ava ndeve kumarondera general hospital, vari kuti magetsi ari kupota achienda ikoko.
Zvinoitika ndezvekuti ichi kesi inofanira kutariswa kunzi yakamira sei, nekuti manetwork edu akati kurei kune itika dambudziko rekuti magetsi anofa anozi matechnical faults kana kuti pane chimwe chinhu chinenge chapa chinoda kuti chigadzirwe tokurudzira vese vane macritical installations kuti vakanga vaita dambudziko rakaita sairoro vange vachifonera zvita tigone kuti tichibatsirana kuti tinge tichidzosa magetsi nokuaikana kuti dzezesa ine yatinoti baseload nzvimbo dzisingafani kunge dzidzima magetsi idzodza dzidzimwa magetsi.
Mutauriri wezesa vafulad gwasira vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mumiririre wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vanoti vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nguva chipatara chemarondera general hospital chinenge chisinawo magetsi zvoisa dunhu rose remashonaland east panjodzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vamateu tikavabvunza mamiriro akaita zvinhu.
Zvinhu zvamira manyama miri mirongo. Taimbowana magetsi 4 times a week. We are now getting them 2 days in 7 days. Even nezuro ndakabvakachira general hospital yedu inosevha mashonaland east yese. Vauti hanzi hanzi hatina mari yedhiziri yekuti tiise generator. Handizi dhiziri racho harisi kuwanika futi. Saka mamwe matheatre mutheatre musitame operation nekuti hakuna chi hakuna magetsi. Saka zvinhu zvaipa muno marondera. Kana zvaipa marondera zvinoreva kuti mashi east yese zvatoiipira.
Ko zvinhu zvakaita semamochari zvinenge zvichishanda sei kana kusina magetsi?
Mamochari munoziva kuti 3 weeks ago ndakabvunza muparliament kuti nhai mamochari toita sei nekuti mamochari macho hamuna magetsi mafiriji. Saka zvinoreva kuti vanhu vacho vari mamochari vaakutongodziya, hakusina anonzi mamochari chaiwo. Maona kwakutongoisawo munhu zvake asi haafrize, toisa munhu zvake ozongotorwa chi nehama dzake. Saka zvinhu zvatiomera.
Saka kana auya anouya nguva dzipi chaizvo?
Anouya na 10 mausiku vanhu vechitavara na 5 makiseni odzokera zvakare.
Iyo hurumende iri kuti kudii nenyaya iyi pamunombotaurawo mudare reparamenda?
Hurumende toanzi chagadzirisa but paikati chagadzira pacho zvatowesi because takapuwa inonzi ministerial statement navafortune chaasi vaivo minister weenergy vachiti ivo vari kugadzirisa because kwanga kusina mvura yakawanda kukaribhe. Saka vari kugadzirisa mustage 1 but takazonzwa zvakunzi zvinhu zvose zvaawesi. The situation is worse asi haisiri nyaya yemvura iyi, yanyaya yekusarongeka kwehurumende yedu.
Avo vanga variri mumiriri wemarondera central mudare reparamende vacaston mateu vachitaura vari parunare kumarondera kwakare. Mutungamiri wesangano revarairidzi rezimta vapo Gundani vanoti nhaurirano nehurumende panyaya yekuti vashandi vehurumende vawedzerwe mari dziri kunonoka kupera zvasiya vashandi vasina chekubata sezvo mari yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba. Nhasi dhora reRTGS pamukoto range richitengeswa nemadhora mapfumbamwe padhora rimwe chete rekuAmerica kumabhanga, dhora rekuAmerica richitengwa nemaRTGS matanhatu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvashandi Dr. Sekai Nzenza kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi tabata vagundani avati hurumende yakundikana kuzadzikisa chivimbiso chayo chekuwedzera mari yevashandi mwedzi uno.
Kubva pakawedzerwa mari muna April pakaita chibvumirano chokuti kana June akusvika panenge papera hurukuro dzokuti imwe mari iwedzerwe muna June. Zvino June wacho ndo watasvika nhasi ushu. Zvino mapayday asvika mari hadzisati dzawedzerwa. Hongu basa rokugara pasi vanhu vachitaurirana rakatanga svondo rapera iro, asi chinonetsa zvino kubva muna April kusvika iko zvino izvi zvinhu zvanyanya kushata zvokuti mapurize acho aakutyisa. Zvanyanya kuitisisa zvokuti iko zvino izvi vashandi varayiridzi havachagona zvachose. Ndo dambudziko ravapo zvino mudrayiridzi wega wega, mushandi wehurumende wega wega paari aakungotarisa achishamisika kuti izvi zvaakurevei izvi. Nemhaka yekuti mapurize acho akutyisa, mukatarisa madhiji emawashing soap, mapowdered washing soaps aya anenge achisvika kuma$40, mukatarisa macooking oil kana mazowe chaiwo kuti ndo chinhu chingatarisirwa nemunhu kuti angaisira mwana wake kana kuti iye anwewo zvave kuma $21 zvakadaro izvi. Saka zvazvinoreva iko zvino ndezvekuti mari yomurayiridzi chaiyo yaanotora achienda kumba tikaikonveta kuma $US. Yaakutosvika zvayo kuma $60 ikokoko, handimaona maitiro azvo. Uku neirimwe divi nyaya dzekutaurirana dzacho hadzisati dzambosvika papi. Saka izvozvi ratova dambudziko rakakura rokuti hazvishamisi kungomuka hungoona kwatinoshanda kuzvikoro uko, hungoona pasina munhu akwanisa kuti asvike adzokere kubasa. Saka situation yakaoma zvakanyanya-nyanya.
Asi kana muri kuti nhaurirano dzakatanga muna kubvumbi kana kuti muna April kusvika pari zvino pasina chisungo chamati mabuda nacho muchiwirirana nehurumende, chii chaizvo chiri kunetsa?
Ndiri mubvunzo watinawo kana tichitaura nehurumende kuti chiri kukunetsa ichi, sezvo tatine nguva yese kubva muna April iko zvino tatosvika muna June, zvakona zvakare muna June. Maita basa mukabvunza mubvunzo iwoyo, ndo mubvunzo watikuvabvunza kuti kuchazonetsa chii apa, nemhaka yekuti handiti munoona kuti kana zvinhu zvakanyanya kuipa, kana iko kutaurirana kwacho kungotambisa nguva, zvinhu zvinenge zvichikwangoti zvingogadziriswa zvichienderana neinflation.
Mutungamiri wesangano revarayiridzi reZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare vari muHarare. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeradio yeCapital Talk 100.4 FM yehurumende, vakataura nyaya dzakasiyana-siyana kusanganisira nyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. Vakatiwo amai Grace Mugabe, avo vaive mudzimai wevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, vari mapurazi 16 uye vakati havasi kuzokakata mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa kuti vaite nhaurirano. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Petsai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg. Tikatanga nekuvabvunza nezvemapurazi anonzi ana mai Grace Mugabe avo tisina kukwanisa kubata.
Haisi nyaya chete yekuti kwai nani Mugabe ndiwo ane mapurazi kwayo, hatiziyeti uwandu hwemapurazi hwaiwa Mugabe, asi kuti vanhu akawanda chinezvi, asi havasiwo vega nani Mugabe ane mapurazi akawanda. Ivo vaMnangagwa nevatungamiri wavo nevanhu vavo muarmy nevanhu vemuCIO nevanhu vekuprison nevanhu vekupolisi nevanhu vemucentral committee leadership ezamtiv nemadirectors nemapermanent secretaries ezamu vane mapurazi akawanda. Saka zvinenge zvisiri pachokwadi pachena pamhene kuti titi nyika yese naMugabe chete ndiwo ane mapurazi akawanda. Aiwa, kune kwakuda kushandisa simba kusvibisa mai Mugabe. Namugabe ane mapurazi akawanda asi havasiriwo wega. Saka tinotida kuti mutemo kana kuti policy yegovernment ibate munhu wese, isangonanga vaya vaunorenga kana kuti vaya vausingati kana kuti vaya vatingawirirani newe. Kune kwakukonwa kutonga, vane vakuita utongo hwavo Mugabe. Pane pasina new dispensation, pane pasina second republic, kuita dzoka to the old days nokuti adza kutonga vachishandisa mutemo, one law for Ruhanya and another law for the rest of the country. It is not right.
Totarisawo imwe nyaya yavakabata inyaya yeupfumi, vachiti zvinhu zvakaoma asi vari kuedza nepose pavanogona kuzvigadzirisa, nekudaro vanhu vanofanira kushingirira. Munoonawo sei mashoko aya?
Chinofanira kutanga kugadziriswa ipolitics kuti vanhu vanotongwa sei, munhu unowana utongi sei, unotarudzwa sei, unosvika pachigaro chenyika sei. Wanzi mukagadzirisa izvozvo, zvinoreva kuti munyika mune musina makakatanwa kana kuti anengati macontradictions nemadifferences anoita kuti vanhu vanoda kuinvesta, vanhu vanoda kusima mari dzavo vasauya. Saka the biggest problem yetinayo is the decomposition and corruption of the political. Saka panoda mapolitical reforms okugadzirisa that district yekupolitics. Asi chine district futi yekupolitics, chimwe chikuru ndechekuti nyaya youoro chinhu chikuru chabva nezanu kuma1980 kusvika nhasi chavasingagadzirisi. Saka hapana zvitsva zvavari kutaura vaMnangagwa nekuti zvimwe izvi zvagara zviripo. Asi nyaya yepolitics dzemuZimbabwe ndodambudziko guru rinoda kugadziriswa. Kana politics dzikagadziriswa, ikonomi yedu ichanaka. Asi vaMnangagwa vanofunga kuti vanokwanisa kuti kugadzirisa economic sector vachiita mareform ekuekonomi kusina mareforms of politics nokuti zvinhu zveekonomi zvinoda rule of law.
Avo vanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Petsai Ruhanya, vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg, South Africa, vari parunare kuSouth Africa kwakare.
We love you.
Saverio.
Yeah.
It's a pressure.
Now we're shifting.
My Isabel.
Yeah.
Ndafaga masita. Ndafaga munu wese masita. Toro tadira pasita pasa vari pasita pasa kana ma ancestors. Yeah. Waya waya.
Inin dinoitwa Shintoman, aka Romeo Anthony the Dancer of Fada. Mahatera Studio 7.
Waya waya. Muza waya waya.
Yashika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namai Constant Bernard vanoita basa remumba. Regai tiende kwavari tinzwe kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Mungati tsananguro kuti imi semudzimai muri kubata mabasa api munyika pari zvino?
Pari zvino ini ndiri kubata mabasa emumba ndiri kuMount Pleasant ndichishandiro varungu vachena chaiwo.
Zviri kuendeka here takatarisa mamiriro akaita zvinhu munyika? Munowanikwa muchitambiriswa mari yakawanda sei mwedzi wega wega uyezve munoipiwa sei?
Zvinhu hazvikumboendeka uye hazvikumbofamba. Zvinhu zviri kurwadza. Nokuti mari yatirikupiwa tirikupiwa ma250 RTGS bonds ndiyatirikupiwa. Saka zvakangotiremera nokuti mari haisimbokwana. Mafuta ekubikisa ari kuita ma$32. Rice rokuti 5 kg iri kuita $30. Mapedzi cheevana ndinemwe mwana form 3 ari kuita $8 mamwe ma10. Saka zviri kungorwadza sipo dzekugezesa ma7 mageisha. Sefi i27 saka hazviri kurwadza peke isimbokwana ende tiri kusirwa meeco cash.
Saka munozvigona sei mwedzi wega wega kuti muraramise muri nemari yamuri kutambirai?
Kutokiya kiya chakungotiwo tangotenga hupfu tembotenga chingwa ezvino chingwa chakuita 5-6 kg. Saka tangotenga hupfu tobikawo sadza kuseni tozongozvonawo manheru tobikawo rimwe. Nekuti zviri kurema kuti tichitenga chingwa mari haizokwani. Saka tikatengawo hupfu tikatengawo cabbage. Mhuri yatorarama as long mune sauti pamagetsi apa pari kurema kozi magetsi ari kuenda every day. Saka takutongotirarama nokubadza macardbox tobva tabika sadza. Tongorara tabika manheru tozongozva kuti mangwanawo tongobadzawo macardbox engodzisiwo sadza zvatongofamba zvakadaro.
Mhuri yakakura sei uyezve muri kukwanisa here kuendesa vana kuchikoro nezvimwe zvakadaro?
Mhuri ndine vana 3, first born at form 3, 2 wacho iZ6 ne3rd wacho akaenda grade 1. Saka ezvizvi ndakutongoti form 3 ndiwanda kumbopushwa utaende kumberi ne ava 2 ava grade 6 negrade 1 zvaoma kozi mari yacho iri kubhadhira per month. Iri kudiwa zvikoro zvacho zvinodhura. Saka ndamboti vamwambomira ndo chikoro nekuti mari aizokwana. Saka ndombotiwo ndakambotiwo mapart timewo kune ngwanziwo yamu wacho yemusukewo kana ndapedzawo basa kwangu palunch papai ndombomhanyawo part time ndokwanisiwo kutiwo ndoona bhadharo uyo ari kuenda form 3.
Ko kumusha kwakamira sei? Munochengeta here vari kumusha kwamunobva sezvamuri kutaura kuti munoshanda mudhorobha?
Kumusha tiri kuchengeta. Kumusha kuna mai variko kumashonaland west uku. Tino wachinge tuwa batizwe. Kwa wachinge tuwa zezo. Ngo tuwa nguwano 1kg sugar. 1kg. Asi zahato oma kwa zezo. Kiti tumaza kwa wapa zese zirigunyete. Saka tino ngo tuwa patita kwa nisao. Ndo patuku wapao. Eno msha wacho kurukuru wadro uti. Ape zisaka zingu wao. Tukundi mto 20 juni tufana hunge taba kumushe koku. Ndo kwa ngandaka wano kumusha sa azo. Zubu wadu neti tanziti dene urumende. Taka gara siripa mtemu.
Manga makapiwa kumusha ukunani. Uye jendia na kuti muve koko kwa manga makapiwa.
Kumusha kutangata kapiwa na DA. Ndiya katipa DA wili anungari kwa zimba. Na chief zimba cho wango waripo. Bwati senila ma offer letter. Bwati gadirajese. Bwati pa misha. Kuba 2000 tichigara kumusha uko. Zese tinazo. Bata topio minda yedu tichigara zvakanaka. Bati pango ya hurumende ya ED. Kwa kuti yanzi mimagara siripa mtemo. Na minuti makabwa kutibigire kwa makabwa. Isusu ndokwa ndaka kuro national and western. Nyangwe mai wangu nini ndokwa waka kuro. Isusu pakatu ya masoja 7. Mapurisa 7. Nwamuwa warume. Waka shika kwa za mei wangu tini vaipano. Mei wangu wase muna akura. Kwa kuti ayo nini nda hundo gari kuone mwana panapa. Kwa kuti ndifonira ndatuba kuno kumont pleasant. Kwa kutu enda kumashona lendu yetu kumusha. Ndokundi sainai. Kwa 20 juni mnifano nge mabba panapa. Mujokele kwa makaba. Panapa banani zimbo yenye. Panzimbo ya minister. Minu minister upi wo. Asi kwedu kuma minister kazara. Ndwaru mbo piwa futi nzimbo ye zozo futi. Surukuti ruwaza. Saka maminister nopo wa minda pa msorope minda ere.
Mungati vanhu vangani vanogara munzvimbo iyoyi?
Kuti pataka dzingwa isusu vanosvika 700.
Panonzi pai panzvimbo apa?
Ava vanonzi vakapinga muchingobva pa Great Drive.
Aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa chino tenda zvikuru Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitika muupenyu wedu kana kuti our lives chatinopakurirwa naJonga Kandemiri we Studio 7.
Gamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nasi tikutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana rekubvumidza ungochani muhurukuro yedu tabata mufundisi wekereke yeCatholic Church Father William Guri. Tinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu Father Guri.
Maniriwa akandemiri.
Father Guri, nasi tiri kutarisa nezvemutongo wakapiwa nedare repamusoro muBotswana. Svondo rino takaona mutongi wedare achipa mutongo wakarerekera mukubvumidza kana kupa kodzero kungochani munyika iyi. Munoonawo sei?
Matongerwo akaitwa anotipinza kumakakatanwa ekuti kune rimwe rutivi. Tine maziviro kana mazvisiro kuti muAfrica tsika yechingochani haisi inobvumidzwa. Asi kune rimwe riti totarisawo pane mitemo yakakushandisa mazuva ano inonzi constitution nezvainosungira kuti dzinove kodzero dzemunhu ega ega. Tiona tichipira makakatamwe kuedza kuti paenzane kuti zvatinonzwa isusu nekutarisira nekufunga sevanhu vatema vemuAfrica nezvatinosungirwa kana tamberi petu bimbiro remutemo. Saka ndakatarisana nemaererano nekufamanda kumbure mutemo ndinona chiri chinhu chakanaka chakaitwa nedare rekuBotswana kupa kodzero dzavo kuvanhu vanoita zvechingochani munyika yeBotswana.
Tinoonawo kuti kuchamhembe kweAfrica Botswana yabatanawo neSouth Africa ndeimwe inobvumidzawo zvakare chingochani asi Zimbabwe haibvumidze izvi. Mungatarisirawo here kuti mune ramangwana Zimbabwe ingateverawo dzimwe nyika dzakaipoteredza?
Hongu ndinotarisira kuti Zimbabwe ichasvika ipapo nokuti kubvisa mitemo inoshungurudza vanhu chingochani. Mitemo yakaiswa nemakoronyera kana kuti necolonialism. Kusati kwauya varungu kwakanga kusina mitemo yakadai. Saka tine mitemo yakawanda yakadzikwa nevarungu yairambe zvinhu zvakasiyana-siyana yatakataremerwa nayo. Iwo mutemo unosunga vanhu vachingochani mutemo wakaiswa nevajanyiri wakanga une chinangwa chokudzvanyira vanhu vatema. Ivo vadzvanyiri vakare vavo ndivo vakatinyorera inonzi customary law. Isusu kuAfrica takanga tisina chinhu chinonzi customary law. Zvinhu zvatakanyorwa namudziti veNative Affairs Department vaya vaya ndivo vakasarudza zvavaiona ivo kuti patsika dzedu vanoda kuzvishandisa secustomary law yedu. Zvavakasarudza zvacho izvozvo zvinhu zvaivabatsira kuti vatore vanhu vedu vachivagona kuvashandisa nokuita mari navo. Vane zvinhu zvakawanda zvanga zviri mutsika dzedu zvavasina kupinza mucustomary law yedu zvavakasiya kunze nokuti zvanga zvisingaenderani mberi nezvido zvavo kana nemainteresi avo. Saka kana takatarisana nemutemo unosunga ngochani kuZimbabwe nekuSouth Africa tichiri under British rule, mutemo iwoyo wanga uri mutemo waidzvanyirira vanhu vatema. Tisati takurumidza hedu kugumbuka nekushatirwa kunzi muprista ari kutaura uyo ari kukurudzira zvichingochani. Ndiri kutaura takanangana nemutemo, manzwisiro ari pamutemo nemashandiro aita bumbiro remutemo unonzi constitution. Handisi kutaura nezvemutemo wamwari kana mutemo wezvitendero kana mutemo wetsika dzevanhu, asi mutemo unotisunga mune zvematongerwo anoitwa nyika dzedu kana tama republics sezvataita mazuva ano. Saka indotaura kuti Zimbabwe sedemocratic republic yaakushandisa mutemo unobva musarudzo dzevanhu, unoda kuita zvido zvevanhu nekushandisa process inonzi democracy yokuti zvinodiwa nevanhu zvinoiswa pamberi pevanhu vovhota vosarudza vobvumirana zvavanenge vabvumirana. Tikanyatsoteedzera makwara chavo edemocracy nerepublicanism, Zimbabwe inofanira kuti izosvikawo pakubvisa mitemo iyi yakaiswa nemakoronyera yaidzvinyirira vanhu vatema.
Fadha Gure, mune muri kutsigira neimwe nzira kuti chingochani changa chagara chiri mutsika dzechivanhu?
Hongu, patakaita dzidzo zvangu paUniversity of Zimbabwe zvinhu zvatakaona zvokuti chingochani chakanga chakagara chiri mutsika dzevanhu. Zvakaita varungu ndezvekuti vakachiita yatinoti criminalize, vakachiita problematize and criminalize. Chingochani chakanga chirimo mumagarira aita vanhu asi chakanga chisiri a crime, chakanga chisiri a problem. Pane mabushman paintings evakuru vakare anoratidza kuti tsika yechingochani yaizivikanwa nevakuru vekare vavavo. Saka chakaitwa nevarungu pavakaisa mutemo wavo ndechekuti vakachiita chinhu chinosungisa, but kuvapo changa chiripo chichigamuchirwa nenzira dzakasiyana siyana mumagarira aita vanhu, asi changa chisiri dambudziko rachakaitwa nevarungu kuti chive dambudziko.
Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu Fadha Gure. Dai nguva ichiwedzerwa taiiwedzera tinyatsokurukura.
Handingandatenda wakande miri mese nevateereri.
Manga makateerera kune mufundisi wekereke yeCatholic Church Fadha William Gure avo vari muAnnapolis muMaryland muno muAmerica. Muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Aiwa, tinotenda zvikuru Jonga Kandemiri weStudio 7 kutipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives. Iko zvino tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. FC Platinum yarova iyo Bulawayo Chiefs 3-0. Yada yadamburawo Chapungu 2-1. Black Rhinos yaita Mangange 0-0 neZPC Kariba. Herentals yakunda iyo Harare City 2-1. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yedu yenhau zvakare. Vanhu vochema-chema nekudzimwa-dzimwa kwemagetsi ukozesa ichivimbisa kuti ichagadzirisa dambudziko iri nhasi sezvo magwenya remarasha rekuhwange thermal power station ranga risiri kushanda zvakanaka richiwedzera kushayikwa kwemagetsi rave kugadziriswa uye zvichitarisirwa kupera nhasi. Sangano revarairidzi rezimta rinoti nhaurirano dzemuhoro nehurumende hadzisi kufamba zvakanaka zvasiya vashandi vasina chekubata. Nyaya yekuti amai Grace Mugabe vane mapurazi 16 yokonzera mutauro wakanyanya munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. uye vatereri musakanganwe kuti tine chimwe chirongwa chinoitwa mangwanani ega ega kubva musi wesvondo kusvika Monday kana kuti muvhuro mangwanani nenguva dza 6 kusvika Friday nenguva dza 6 mangwanani zvakare chinoitwa ne Studio 7 asi iko zvino ndombokusiya imina Chris Gande muchiterera nhau dzeIsindebele ini ndini Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani zulukandaba mthokazi omuhle olamukela imsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Hlangula 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emerson Mnangagwa uveza unkosikazi Grace Mugabe njengomhuquluzi wenotho olamaplazi alithumi lasikhombisa.
Ebekhuluma nje ichithe isikhathi yikho nje simuze compare ke ibhondi lama-regional currencies ukuthi hayi ibhondi lamandla.
Umkhokheli we-MDC Mnumzana Nelson Chamisa namhla ukhuthaze amalunga ebandla lakhe ukuthi amukele abantu.
Angilamandla okukhuluma ngalokhu kodwa kukuliqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uveze unkosikazi Grace Mugabe njengomhuquluzi wenotho olamaplazi alithumi lasikhombisa. Ekhuluma lomsakazo weCapitalk FM eHarare izolo, uMnangagwa uthe uhulumende uphakathi kokucwayisisa amathola amaplazi amanengi ngenjongo yokwaba kutsha. uMnangagwa uphendule imibuzo eminingi ngendaba ezichiyeneyo. Kwezomnotho uthe leZimbabwe lehluleka ukungena kumanyano weRand Union ukuthi ilizwe lisebenzise imali yohlobo lweRand ngoba lingenelisi ukusuthisa imithetho yokungena kuUnion le. Kodwa uMnangagwa uthe imali yohlobo lweBond iqinesaka ukwedlula imali yamazwe amaningi kakhulu nxa iqathaniswa ledola leMelika. Sixoxe lengcwethe ecubungela izombusazo uMnumzana Edwin Dlovu njalo oyisiphathamandla sebandla leMDC ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngizwile nje ukuthi ngumuntu okhuluma esephelele imbono ongelamazano wanganceda ilizwe ngoba yena uthi ibhondi ingcono kulama-regional currencies lakho. Kodwa-ke nxa usubuza ukuthi-ke lanxa irandi liyi-one is to 14 point something ku-US dollar kambe abahola imali encane e-South Africa bahola amaranzi amangaki njalo ukudla lamanye nje ama-services ame njani intengo yayo compared to iZimbabwe. Uzathola ukuthi eZimbabwe ke imali yebo kambe kathiwa i-one is to 6, 1 is to 8 le-US dollar ibhondi leyo. Kodwa izinto ziyadura ngoba abazithege ngebhondi, bazithega ngephrayisi ye-US dollar. Yikho-ke ukukhuluma kwaMnangagwa ukhulume nje njengesothamlilo esivela khatshana le esingaziyo i-economy ukuthi isebenza njani. Kuyatshengisela ukuthi abantu-ke bona ababakhokhelayo kabayazi into abayenzayo ngoba usilinganiso asenzileyo akuhambelani lalokho okwenzakalayo-ke kuground.
Ngokuzwa kwakho amazwi kaMnangagwa ubona ungani ngumuntu
ngumuntu othembisayo yini ukuthi kungaba lobungcono kumbe ngumuntu kade phonga ukukhuluma nje umothi isikhathi?
Umuntu ophonga ukukhuluma ngoba amacebo uvele kabalawo abantu bezana uPF. Kabala icebo, kabala indlela ukuthi iconomy le bangayivuselela kanjani. Ebekhuluma nje ichitha isikhathi yikho nje simuze compare ke ibondi lama regional currencies ukuthi hayi ibondi lamandla. Ilamandla kodwa abantu behola malini, ilamandla izinto ziyimalini ezitolo, ilamandla ezibhedlela abantu bebhadala malini, ilamandla amagesi eyimalini, yizinto okumele zikhangele zona lezo, ilamandla abantu bevele behola malini. Kumele ukhompele ukhangele ama-services, ukhangele ama-basic commodities, ukhangele lama-salaries abantu ukuthi bahola malini. Athi kukhuluma nje uchaya iganga njengalokho kwenziwe ngumnangako.
Hello ke ngumnumzana Edwin Dlovu ingcwethi ecubungela izombusazwe njalo eyisiphatha amandla sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America ese-Washington DC.
Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe libikwa selise udaba lokwaba imali ephiwa amabandla alamalunga edale lephalamende lisithi lalo lifuna ingxenye yale imali. Lo nyaka ibandla le-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lizaphiwa imali eyizigidi ezintathu lengxenye i-3.5 million. Lokhu kwenzakala umnumzana Chamisa ebonane exoxisana loMakhuphe okwabantu abalobudlelwano obuhle emfeni kakosikazi Bimbayi Tswangirai Jaba eHarare. Sixoxe lomsekeli kanobhala obona ngenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Alfred Ncube saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani emfeni yakoTswangirai.
Engingakutsho ngamafitshane ukuthi thina esintwini imfa into ehlonitshwa kakhulu, ngakho ke yikho sihamba sizotha ngoba umuntu oyakhalela abantu kakhangelelanga ukuthi abe lenzuzo politically or otherwise. Ngosuku lokuqala ayisafika kuhle, sasifika kusihlwa, samukeleka wangena uDr Khuphe wakhuluma isimboli sabakhulumisa and kwaba ne-church service yakusihlwa ngoba isidumo salale endlini. Engakunanzelelayo ukuthi kwakulabantu abaningi lamalunga amanye ama-political parties agoqela abantu be-MDC Alliance, Chino Timba and others. Okwanidanisa kakhulu ukuthi the following day when we sesisiya e-City Sports Center ngalo kwakubuthanelwe khona okwenzelwa khona umthandazo, okwenzelwa khona i-ceremony yonke, amalunga ebandla le-MDC Alliance enginakani ukuthi sebakwenza kwaba ngumkhuba ukuthi ezimfeni lapha bakhangelele ukuthi benze ezepolitiki, kukanti hayi thina esintwini asikhangelelanga ukuthi siye politiki ezimfeni.
Sizwa kuthiwa kukhona okwenzakeleyo.
Wathi kuqanjwa ibizo likaDr Khuphe baba ngumsindo lokhuyana okungani bayameyisa, kwaze kwathi umkhokheli wabo Nelson Chamisa wazama ukungenele ukuthi abakhuze laye kwamehlula wagcina sesithi hayi njengopresident wenqali ngathi ngikhuza ngingalale lifuna ngize ngithini. Engakunanzela kakhulu ukuthi lo speaker of parliament wathethe uyakhuluma laye benza ngokufanayo. So kuyadanisa kakhulu-ke ukuthi ibandla leli selikukhanya lenza kumbe ukuthatha i-advantage of izimfa including umkhokheli wabo. Lingananzelela ngomnyaka ophelileyo sisemfeni yakoTswangirai kubhubheni umnumzana Tswangirai uDr Khuphe wabhuwa baze bathrethena lokumthisela endlini amalungu ebandla le-MDC Alliance. Kuyadanisa-ke lokho ngoba akusongxenye yesintu sakithi. Kunjenje sivela kungcwaba uDr Nicholas Ndebele obesebenzela eGarden House, ungumuntu oyazakalaka kakhulu koBulawayo lemathebeleleni. Imfa yangikhona ikhutshwe ngendlela esihloniphekayo elesizotha. Kwathunyayelwa abantu baye emangcwabeni wabekwa kwadliwa kwahanjwa. Akuzange kwaba lokuxokozela kulalunga bekulabantu bezanu PF, kulabantu be-MDCT, kulabantu besi, I mean the community members, there was that level of tolerance. Kote nga kubona kuchangirai, imuli ya kuchangirai, ya ila kala, gulo kungabantu kaya kungabona kaya kupatili, kumbiga kaya, nge first day satisfigile, it was calm, nagane lutu wabenga nanzele, lutu siyabuwe, okukombuti ngosungule sibili, so kusea mwaja, ngumbe zinkoke zame za seza wachele, dayo kupi ya kukona kumele limpuwe, kuya ya nisaka kumbo kya, kuye tusa, ndale sindi nisakita ayi, I disapprove of that.
Ye, kulunyu daba, sizwa kutiwa selihambise emthethwana ndaba, udaba lokubana imali leyana epiwa ama political parties, lani liyithole, kulikiniso endo?
Angila mandla ukukhuluma ngalokho kodwa kuqiniso ludaba lwahanjiswa kudala emthethandaba ngoba nxa usakhumbula abantu be-MDC Alliance last year bathatha imali baze bathatha le ngxenye eyayimele ibe nge-MDCT. Ngakho-ke kulo daba olusemadala emthethandaba olokuthi ingxenye yemali ye-MDCT kayibisele leyathathwa ngokungekho emthethweni kayibuyisele kubanikazi. Ngakho-ke nginakanela ukuthi unlike last year, communication was sent to the relevant offices. Lapho kudispatchwa khona imali bayikhipha andibana thina sibatshela ukuthi gabakhazulule imali ngiphakathi laphakathi benike labo ingxenye yabo. Kukhanya ngani lo nyaka ngithemba baza kubamba ngendlela eyiyo, endlela eqondileyo. So lukhona ludaba lusemthethwandaba.
Alo-ke ngumsekeli kanobhala ubona ngenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Alfred Ncube ebesixoxa layo ecingweni ekobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lanxa iningi lisithi umnumzana Bulelani Lobhengula Khumalo nguye inkosi yamaNdebele oqobo, omunye njalo ozithi yinkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi hatshi yena nguye inkosi uqobo lwayo. Ubulelani usebonakale embuthanweni embalwa elizweni laseSouth Africa lapho avezwe khona emphakathini kumbizo enziwe ngempela sonto enkundleni ye-Berea Park khona le e-Johannesburg obekugcwele khona abantu. Sixoxe lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo umnumzana Greta Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Hayi, lathi kaba sikuzwile lokho ukuthi khona ubulelani ngumntwana esimuzwayo ukuthi lizinyane ubele mbizo kadelayo eSouth Africa nge-weekend edlulileyo. Sikuzwile sibili lokho. Sizwile futhi ukuthi kade othamelwe ngabantu abathile. Eqinisweni baba, thina vele into zonke sizenza kasizenzi sikhangele nje ubulelani, senza lokho okumele sikwenze. Inkosi umzilikazi ikhona, umzilikazi wesibili uRaphael Stanley Khumalo nguye futhi kuphela inkosi eyagcotshwayo ikhona pha ekhaya. Ikho-ke akukho okutshintshileyo ngokuhlangana kukamntwana ubulelani eSouth Africa lezinye izizalwane zalapha komphakathi.
Luhamba njani lona udaba lwenkosi njengoba kukhanya akukaphumeli egcekeni ukuthi kahle kahle inkosi yamaNdebele ngubani?
Iye akukaphumeli egcekeni ebantwini abathile, kodwa amakhosi amaningi asevele sekwazi ikubona uStanley Raphael Khumalo umzilikazi wesibili ekhanya. Nxa ungalandela kahle uzabona ukuthi wonke amakhosi kathe sayenza imicimbi avele anxusa yena. Lakathesi kade kulo mcimbi omkhulu kakhulu okade ukhona eSouth Africa khona ngale nge-weekend yona le lapha yena akade khona ubulelane ekhuluma labantu lezizizalwane zakomthwakazi. Umzilikazi wesibili ubenxusiwe kumcimbi omkhulu wamakhosi okade ukhokhelwa nguhadebe owe-Revelation Churches lapho kade kubuye khona umama lo weSouth Korea babamu ubethumele i-envoy yakhe isithunywa sakhe esiqakathekileyo ubaba uMrapinyana ube khona ngale inkosi iyayinxusiwe inkosi yathi hayi yona isoze ngoba iphakathi kweminye imisebenzi yahambisa uMrapinyana nge-weekend yanade khona amakhosi wonke kathesi nxa esenza imicimbi yawo anxusa umzilikazi wesibili okutshengisa ukuthi umzilikazi wesibili yiyo inkosi esibhekwa ngamanye amakhosi.
Alo-ke ngumnumzana Greta Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo owesendo lakwamzilikazi ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Hayi ngiyabonga ngibingelela abasebenzulu.
Yee hayi sibonile kakhulu ukusiphalela ithuba. Ungasitshela ukuthi kunjani ezibhedlela lezinsuku?
Hayi mina esibhedlela ngakhuluma ngesibhedlela esisebenza ngisempilo. Hayi kungani kuba ngcono. Uhulumende uyathumela imithi lokhu kuthiwa ngama-drugs and medicines. Hayi kuyabuya sibili National Pharmaceutical Company of Zimbabwe kuthiwa yi-NATPHARM. So ngomumo embona ngakho kule indlela abayabisa ngayo imithi xa bengaphume kukhulu bebesiya phambili bebisa imithi izinto zingaba ngcono.
Siyabona ukubana umumo ungani unzimanyana ekakhulu kulabo ababe befuna ukuzoyelatshwa khonapho. Kuhamba njani, libaphatha njani abantu asithi ubuyile umuntu kuzoyelatshwa engelamali? Kuhamba njani?
Akokuqala umine ngikhuluma ukuthi uhulumende seyenze imizamo eminingi ukuzama ukunceda abantu. Okokuqala ukuthi abantwana bonke aba-under 5 labadala aba-more than 65 years old ababhadali esibhedlela bayelatshwa mahhala. Kuzobuya njalo wathi amama abazithweleyo labo babeletha bengabhadali lutho e-free maternity service. Kuzokuthi njalo wabuya wathi hayi igazi ama-blood transfusion hayi abantu bathiwa igazi mahhala. Wazokuthi njalo abagulayo ama-kidneys i-renal disease wathi hayi i-dialysis layo njalo free. So into zonke lezi engizikhulumileyo hayi ziyanceda kakhulu ebantwini njengesibhedlela sabantu empilo nxa kuwukuthi kulomuntu oyehluleka ukubhadala hayi kuyakhulunywa nge-social welfare umuntu ayelatshwa akula muntu oxotshwayo.
Yes, kudaba lona lolo olwegazi umumo wakhona umi njani, liyatholakala yini, abantu bayabuya ukuzolipha?
Hayi igazi vele liyahlupha indawo zonke kodwa hayi abantu kula bantu vele abaziwayo kuthiwa ngama-donors abantu lokhu bedonate njalo lanxa izikolo nxa zivuliwe kunje bathatha kakhulu ebantwaneni besikolo ama-donors ngabantwana besikolo khathesi hayi endaweni yegazi akula nkinga ekhona.
Siyasizwe ukuthi nxa umuntu esiyelatshwa uyamela abhadale imali kodwa lona igazi abantu babe beliphe kungelambadalo. Kuhamba njani khona?
Hayi lokho akula muntu obhadalisa igazi engakuthiwa akabhadali igazi. Igazi free, igazi uhulumende ngikhulumile ukuthi wafaka sibili izimali thile ngokuthatha imali eyawakuthiwa ithatha kuma-airtime i-health levy fund. Hayi lapha endaweni zegazi hayi uhulumende esejovile sibili.
Ye ke sikhangele kudaba lokubhadala lapha siyasizwe abanye kakhulu omama ababe bekhululekile bethiwa bona nxa engabhadalanga kasoze avunyelwe ukuphuma esibhedlela. Kuyetholakala yini esibhedlela sakho la?
Hayi lokho into zazenzakala kudala. Thina okwakathesi hayi akulanto enjalo njengoba uhulumende vele kuthe umuntu wonke ozobeletha akabhadali. Akula muntu okuthiwa kaye endlini engabhadalanga.
Ubona odokotela labongi labongikazi bayenela yini elilabo esibhedlela la?
Hayi kumele uyikhangele vele lapho kuthiwa ama-third world countries ama-health workers odokotela abomongikazi abeke babe bayenela ngoba ngabantu aba-skilled banzima ukuthi batholakala abanye babe bephuma besiya kwezinye indawo kodwa laba esilabo hhayi bayenelisa kahle nxa kungayezakala ukuthuba lokuthi kufunele asithi abanye hhayi singakwemukela bavele bayafunakala bahlala befunekala umhlaba wonke nje umongikazi abona
nabodokotela.
Hayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Yey, ngiyanivalelisa abantu bakithi mahlabe zulu, sizabe sikhona sikhangelana khonapha elizweni. Siyabonga.
Hayi lathi sibongile, ube lobusuku obuhle. Lo-ke ngudokotela Solwayo Ngwenya, umholi wesibhedlela sempilo Central Hospital koBulawayo, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Lilalele emsakazweni weStudio 7 sisakaza singapha eWashington DC.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa loNkosazana Debra Mkasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Esichasisela ngokuthi amalunga enhlanganiso le asebenza njani nesikhathi isimo somnotho welizwe simi kubi.
NjengeBulawayo Vendors Association sibe lohlelo lamasakhozi ukuthi bethayelana izimali bephinde bebolekisane bodwa. Sinanzelela ukuthi kathi esivini lamabhenki sakula mali, so esikwenzayo siyabagrupha ngamagroups made of 10 or 20, then sebethaya-ke imali abangathi bayayenelisa then sebebolekisana for ukuthi behoda. But ngendlela esikubona ngakho asisathayi i-RTDS leyi njobana ihlala ivuka namhla ingokunye kusasingokunye, so sesivumela nokuthi si-adopte wona la ama-currency amanye amazwe njengama-rand lama-USA. So umuntu nxa ele imali yakhe uyahamba eyitshintsha wherever kumbe o-black market ebuye sechaya kule rand, yiye sibone ngathi yiye esebenzayo ukuze bekwanise ukuthi kungoku. Then ngalokho ukuthi kulama ama-swipe lama-ecoface, sesibone ukuthi vele noma singaze sithathe i-swipe noma i-ecoface kuba nzima ukuthi vele uyayithatha uyayitshintsha ngapho ukuthi ithole i-cash. So abantu heyi bathele nzima la, sesithengisa sifuna yona leyo cash ngokwayo ngoba sikwazi ukuthi ngingasuka lapha sise siya ku-black market yoi.
Lapho thi liyachayelana khona utsho njengamalunga wodwa?
Yes, sikonside amalunga wodwa, sibagrupile ngamawadi ngamawadi, abanye sabafaka ngama-10 ngama-20 according to ngokuzuza kwabo. So find ukuthi khona like for example e-Country Park ine membership yabo mama abaningi abangafika about 150 to 160, so babuya lama-dollar each visit which is bangena every Wednesday of the week. So babuya lama-dollar at the end of the day kuzuthi bayasebekhonekthe about 150 to 160 RTDS. Then imali liyana isithi stewa maybe kubantu abangu-5 or 10, it depends ngokuthi iyabe igroupu ehoda amatamatisi kumbe niyigroupu ehamba ku-cross border. So nxa sebeyisteyile liyana mali sebethe begijima beseya ngako-black market beseyajinsha, yofayinda ukuthi ngxenye ithi muntu ucina maybe ithola 300-400 rand. So ikho abakwenzayo. Then sibe sesiba lamanye amagroupu angathi mandutshwane laba abangathi baqinile bathe batshelane ukuthi hhayi sibuya once a week kumbe once in 2 weeks sithole ama-100 rand. Sebechaya-ke leyo mali. Ngiyakhumbula kube lenye igroupu abachayile last week banike 2 people ama-500 rand.
Abantu nxa sebethenga-ke
i-ecocash njoba nazo sengikhulumile kathi sivela kusela muntu oyivumayo ezevenda ukuyiyamukela, ngoba ungayiyamukela kunzima ukuthi uzayitshintsha ngaphi, uyathatha ngaphi i-hard cash. So phandle lapho abantu vele abayibo abasithengelayo bathele nzima, asisavumi vele o-ecocash laboswayiti. Sesibeke eceleni okungamani yokuyithina konokwana lamafoni sesibeke eceleni, sesifuna yona i-cash ngoba nxa uthele i-cash uyakwanisa ukuyanegotiyeta lo tshintshayo bona laba aba-black market usuthola kuyimali yaphandle okwenza ukuthi lami ngikwanise ukuthi futhi ngiyowoda. Youfinde ukuthi even nema-market esiwoda khona ama-vegetables ama-fruits sometimes uyetufika uthole imoti sithi khona mina ngodisa ngerandi. Uma ngabe there is an issue engiyizileyo namhla ukuthi bake balanda eyinye i-market lokhuzeni sabavelela ngapha emgozi,
bade bese kuthi kona abafuni RTGS bafuna ama rand kumbe nama US dollars. So iphila ngkhona isizima kakhulu shwa elizweni leZimbabwe. Angazi ukuthi shwa how best can i-government vele ikubone.
Kodwa ama RTGS lokho liwamukela.
Ama RTGS lokho sayamukela and ungamukela ngoba usalela for 2 days endlini. Kumele ukuthi vele ntamba amanqanzi ayisa so. Ngize ngidinga ukuthi ngize ngidinga ngibhota bhota ngize ngithi ngangcono ngilale endlini ngibe sisini sisini rand yami ubeni wokuyisengeni.
Leyo-ke kuyingxoxolo nkosazana Desra Mgasa, isiphathamandla sebulawayo Vendors and Traders Association. Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Ingoma kamhlabeleli wengoma zohlobo lweZim Dancehall uTalky Vibes ethi yona amantombazana ebhinga ahamba ebhunyumunyu engezelelwa ubuhle yizigqoko. Isithiwe nguhulumende mpela lingoma iyeyisa amadonga ebhinga, ngakho akumelanga idlalwe emsakazweni kahulumende. Kodwa yena uTalky Vibes uthi ingoma yakhe ayeyisi abantu bebhinga, kodwa incoma amantombazana la ngobuhle bawo. Sixoxe lomela ibhinga North edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, onguye owethulela uhulumende isicelo sokuvimba lingoma emsakazweni kahulumende.
Gagara bhinga jange wakashama yiwe yiwe I have a gun amuna unakare kudafe nungi mai inungi zabuna unakare kudafe nungi mai have a gun
wabhala ingoma leyi abantu abangabomama abaningi abazalwa eBhinga behlala eBhinga kumbe behlala kwamanye amazwe batshengisa ukukhonona kakhulu ukuthi khona ingoma leyana yayingani ibakhangelela phansi, ibabona njengabantu abangenasithunzi, bazizwa bengabantu ababekhitshwe isithunzi ngengoma leyana. So ngenxa yakhonokho okwenzakalayo-ke mina ngagcina sebekomplainekile, ngagcina lani sengiseyafaka i-complaint ku-broadcasting authority of Zimbabwe ukuthi hhayi ingoma le kukhanya ngani iyaphambanisa amalungelo abanye-ke. So-ke mina liyibona njani? So kushouthi i-broadcasting authority of Zimbabwe layo sithatha-ke amanyathela okuthi ingoma le ingasathaya emsakazweni.
Kodwa-ke yena uma ichaya uthi nxa eyihlabela ingoma leyo ayisikho ukuthi uyacothoza, uthi yena uyapha njengomzekeliso nje kuphela, injongo yakhe engasoyokucothoza. Uthini wena?
Yebo, ngabe kunjalo ukuthi yena wayengelanjongo enjalo, kodwa impumela yamazwi akhe nxani izwakala ngabanye abantu, izwakala ingani idinga ukwenyisa nokukhethisa abanye abantu. So yikho okuqakathekileyo, yena angabe wayengelanjongo naleyo, kodwa impumela yamazwi akhe ithetha isiba yihlamba siba iba nje ukuthuka abanye abantu. So-ke bona ngani ngaphandle kokubana lo ozwa ethumiwe engavuzwa njalo ukucacisa kwakhe ambone ukuthi mina ngasinceda ngayo.
Bakhona njalo abanye abangathi okwenzakeleyo lokho ukuthi ingoma le igcine ingasatshaywa emsakazweni kufana lalokhu okuthiwa ngesilungu i-censorship, okokuvalela amazwi abantu ababe befuna ukwakhuluma okusenhlizweni zabo.
Angikwazi njalo yabona ukuthi i-censorship yona ngokwayo mina ngithatha kusitsho ukuthi uhulumende nguye othi yena hhayi wena senguvalela ukuthi amazwi akho angazakali kungela any baphambuzi kungela any citizen of that country esuke yafaka i-complaint lapho kuba civil censorship. Kodwa kulesi sikhathi sikhuluma ngento yokuthi khona kwaba lama-citizens akhomplenayo ukuthi hhayi lokho okwenzakeleyo ingoma leyo ehlatshelwayo thina iyaphambanisa. So ngingazi-ke khonapho ukuthi i-state kuyazokufuza ukuthi yenze njani nxa kuyukuthi kube nomunye othiyena ilungelo lami lapha liphanjanisiwe. Kwakufuza ukuthi benze njani, bethule kuphela bethi kurayi lo-ke oyake efake i-complain ebese sizwa njani. Yabona kukabili, so nxa ngikukhangela le ngibona kuyukuthi kungathiwa civil censorship, but at the end of the day no kulo muntu othe hayi bakithi ngiyaziwa ngamazi alomhlabeni so ke siyabe sokudinga ukuthi kube le some kind of ibalance
Iyo ke ingoma esidale inkulumo ingoma kaTalky Vibes ethi yona Binga isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama lami nguChris Gande asibaneni njalo kusasa ngiyaba ngikhona ke ngomvulo ekuseni sasa ke liyaba lilo kibze kumbe untungameli hayi thina sidibaneni nge Monday morning igama lami nguChris Gande lilayo